manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate rinopasisa bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform iro rinonzi nevamwe Patriotic Bill. Vanhu vochema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu asi bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe richiti matanho ariri kutora achagadzirisa dambudziko iri. Asi vamwe vanoti zviri kuitwa nehurumende kupedzera hoko padeve retsinde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaparura hurongwa hutsva hwekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nedhora remunyika. Vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu yafuma nhasi yakawedzerwa zvakanyanya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika vashandi vachiramwa mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chimwe chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vachitungamira kambani yeBullion Group vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha kudzikamisa mari yedu yeZimbabwe. Mari yedu inodzikama sei? Inodzikama kuburikidza vaya vari kutsvaga mayusa ekutenga kunze kwenyika vawana mukana wekutenga mayusa pamusika wedu, musika uri pamutemo, musika wakavambwa nebhanga guru rehurumende, musika usingadi. Kirisi mari yekunze kwenyika. Vachaiwana sei vanhu vemakambani? Vanoiwana kuburikidza mukutenga kunoita mabhanga mari kubhanga guru rehurumende.
Zvasiyanei nezvanga zvichimboitika?
Kumashure kuya taishandisa musika wemarket weauction. Vanhu vachinzi iyai mutenge mari kuauction asi vachiinda kuburikidza nebhengi ravo. Nguva ino bhanga guru rehurumende rinoti bhanga ngariri cheritengesera iro kwozotengesera vanhu mari yavo. Zvasiyana chiine kumashure? Zvasiyana nekuti bhanga guru rehurumende mutengo wemari waritange richitengesera mabhanga. Mutengo wemari unobuda mumutsika usiri mutengo wemari wakanga wakashorwa kumashure uchinzi mutengo uri pasi. Zvadaro mabhanga atenga mari kuvabhanga guru rehurumende vanonzi vatengese nemari yavanoda kutengesa mari iyoyo. Tingati semuenzaniso, vakatenga nedhora rimwe chete rekuamerica kuda richiita madhora zviuru zvina, ndopa semuenzaniso. Bhanga rinogona kuti ndinoda kutengesa nezviuru zvishanu, rimwe rinoda kutengesa nezviuru zvitanhatu, rimwe rinoda kutengesa nezviri zvitere zvichingodaro. Saka chekurudzirwa makwikwi pakutengeswa nekutenga kwemari yenyika. Nekuti kumashure kuya kwaiya vanhu vaichema vachiti bhanga guru rehurumende yakabata mutengo wemari, ndosaka zvinhu ndozvinoita zvinhu zvisakwamba.
Zvinodzikamisa sei mari yemunyika?
Bhanga guru rehurumende rinoziva mari iri munyika inoshandisika. Yes, inogona kutenga mayusa imari ingasvika mabhiriyoni mazana maviri nezvibindu gumi kuda nezvishanu. Inotengeka nemari isingadarike mamiriyoni makumi mashanu 50 million. Saka mari yese inoshandiswa yemazimbabwendela inotengesa nemari iyoyo muuwandu hwayo. Saka bangaguri rehurumende rikatizvo mari yakawanda zvakadaro. Nekuda mose munotera kukirindichana muchitsvaga mari yemazimbabwendela kuti mutenge mazisa iwayo. Saka izvozvo ndizvo zvinopa kuchimba kwezimbabwendela.
Vanga vari chipangamazano chebhanga reReserve Bank of Zimbabwe vachitungamira kambani Brilliant Group vaPersistence Gwanyanya vachitaura vakazvimirira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatwa imwe nyanzo munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Sekutanga ndechekuti ndeopaakaita kuti vakainukira Koge mitemo yaingada yakadzikwa muna July 2020. Reserve Bank of Zimbabwe yakaisa auction system. Yaifana kuti ichigoita auction system yayo kana kuti yobva yangoti ya interbank rate inonoka kubank ne market rate kwete zvavo zviri kukonzera rate. Saka petasvika apa nao taapa dambudziko rekuti nyika yabvira marate ari kupenga petatimbura mutengo. Ndo petaakuchitiwo nehurumende rate ngaichitizawo yehurumende. Saka zvangofanana nekudira parafini pamoto agaa uri kubvira nekuti rate iyi yakudzwa nehurumende yehurumende yaapa 3600 ichabudisa chimoto kuvashandi vehurumende nekuti vanenge vakuti uchitiwedzeraiwo mari iri nane inoendera nemarete. Ichaida kuti mari yehurumende bhajeti ravo richave simba nekuti vaita rete iyi pakati pegore. Iyo bhajeti ya 2023 yaishandisa rete ye950 zimbabwe dollar against $1. Kutaura pari zvino rete yehurumende ya 3.6 saka zvatorasika zvataya mutsango.
Asi tichitaurawo nezvimwe zvipangamazano zvekuRBZ zviri kutika hurumende zvairi kuda kuita apa kuda kuti iyo inenge ichitenga zvinhu nemadhora emuZimbabwe nekutengesa nemadhora emuZimbabwe zvinozoita kuti vanhu vaite chidokwa dokwa chekuda kushandisa dhora remuZimbabwe. Vachiti RBZ inokwanisa iyo kunge iine zvikamu zvingasvike makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemari hurumende iine zvikamu makumi mana kana kuti 40% mumaketu.
Anofanira kutosapota mapolisi avo. Pari zvino nyaya iri kunetsa inhau yekuti nyika yakutobvira and confidence level yevanhu iri pasi pasi. Point ndakutaurirai yekuti hurumende peyakutoregera rate yayo ichitiza kusvika pa3600 zvaakutoreva kuti kubhajeti rehurumende hakuchitorina mari. Taakuchitarisa kuti muna July minister of finance vakufanira kuita supplement rebhajeti. Zvekare hatina kuona hurumende ichisapota zimbabwe dollar sekutaurwa muri kuita zvakanyanya nekuti matax mazhinji ari munyika atingati anipei nemavhati necorporate tax zvichiri kumaus dollar.
Tanzwawo kuti mitengo yezvinhu yafuma yakakwira zvakanyanya nhasi muzvinafundo Mugano. Zvii zvamuri kunzwawo kubva kune vanhu?
Isu hatisi kutonzwa, tiri kutoona kuti mitengo iri kukwira zvekuti hakuna anokwanisa kuita cop nekukwira kwazviri kuita. Ndakaona price yehuku 5 kg yehuku yakuma 130,000 zimbabwe dollar zvichireva kuti pa kg huku yakuita kuma $26,000 per kg.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Nengo dzesangano reNational AIDS Council dziri muBotswana nechinangwa chekuedza kudzidza zviri kuitwa nenyika iyi mukurwisana nedambudziko rehutachiwana hunokonzera chirwere chemukondombera kana kuti HIV AIDS muchirungu. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvemumbasa musangano reNEC vareimondi yekeye vatidonzore kushanyira Botswana nderekutsvaga unyanzvi hwekurwisana nechirwere chemukondombera.
Botswana yakatanga iri mberi pane zvimwe zvirongwa zvavari kuita kuti saka tizoona mamwe emaprogramu avo ari kuita zviri nani kuti chii chatingadzidza chavada kona chii chavaka tatu chatisinga fani kutokorora
Botswana ndio nyika yekutanga ichiri kubudirira pasi rose kukwanisa kudzikisa uwandu hwevana vanotapurirwa chirwere cheHIV kubva kuna vanamai. Izvi zvakaita kuti ipihwe mubayiro kana kuti Silver Award nesangano reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization. Pasi rose nyika 15 chete ndidzo dzakakwanisa kupedza dambudziko rekutapurirwa kwechirwere kubva kuna amai kuenda kuvana. Muna 1999 napo Botswana yainge iine vanhu vanotapurirwa chirwere cheHIV vanosvika zvikamu 30 kubva muzana. Nyika iyi yakabva yatanga urongwa hwekurwisa chirwere ichi. Vaike vatine kiri kutarisira kudzidza zvakawanda kubva kuBotswana.
Tavane makore anokwana iwo anopfuura 30 years tichipa vanhu mushonga watingativo maARVs. Vanhu vazhinji vari kurarama neutachiona uyezve vachimwa mapiritsi vaakuwanikwa vane dambudziko remanani communicable disease. Saka kazhinji kacho vaakuwanikwa vane diabetes, vari kuwanikwa vane hypertension, mabp avanenge akakwira. Vamwe vacho vari kuita magomararo, vari kuita makensa akasiyana siyana. Saka tikuona kuti zvinhu zvinongoenderana kuti tivandudze basa redu ratiri kuita seNational AIDS Council. Kuti tione kuti tisatarisa munhu semunhu ane dambudziko reHIV chete, asi kuti titarise munhu semunhu uyezve anogona kuita zvimwe zvirwere ende kuti tikwanise kuti tinge tichibatsira.
Si hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti irwisane neutachiona uhwu sezviri kuitika muBotswana? Vaeke vanopindura.
Zvikwanisiro zvinotsvakwa, utano utano. Hamusi makazowana mari inokwana. Asi kana mukaziva kuti muruda kuiti munotsvaka zvezvibatizikwanisiro.
Asi mumwe anorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV uye vakavamba sangano rinobatsira vanorarama neHIV and AIDS reverend Maxwell and Friends Foundation reverend Maxwell Kapachao vati kushaikwa kwezvikwanisiro munyika ndiko kuchaita kuti nyika itadze kubudirira mukutevera matsimba eBotswana.
Zimbabwe takamiririrwa nebandiko reNational AIDS Council. Hongu hapana chinotadzisa kuti tiite nhasi tisvike pachimiro chaita Botswana. Hakuna chingatitadzisa zvachose kana tiri vekuda kudzidza. Asi mukubata nemukufamba kunenge kuchiitika zvakadaro uyezve nechimiro chatinacho nhasi nemamiriro enyika neupfumi hwenyika zvinotora kuti netsei hongu shungu dzinenge dziripo, asi zvikwanisiro pamwe pacho zvinogona kutidzosera nekuti rambira.
Vanoti kutiza kuri kuita vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kuri kudzosera kumashure urongwa hwekurwisana nedenda reHIV and AIDS. Mukuru mubazi rezvekurwisa denda reHIV and AIDS musangano reBotswana National AIDS and Health Promotion Agents amai Elizabeth Kuku vati vane chivimbo chekuti kushanya kweNEC kuchabatsira sangano iri.
Kune zvimwe zvirongwa zvekuti vari kuzviita zvinonwisa mvura seZimbabwe, kunyanya chirongwa cheDreams icho chiri kuratidza kuti chiri kufambiswa zvakanaka. Pane mamwe maprograms avakatotora kuti ashandiswe munyika.
MuZimbabwe dunhu reMatebeleland and South ndiro rine uwandu hwevanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere cheHIV, vanwa zvikamu 10 nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17%. Dunhu iri riri kumuganhu weSouth Africa neBotswana. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Dare reSenate rapasisa bhiri rekuvandudza mutemo wecriminal law codification reform iro rinonzi nevamwe patriotic bill. Bhiri iri rinopa mhosva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinoronga kupedugura hurumende kana kukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi uye rave kuenda kumutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa kuti varisaine kuve mutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe. Vati mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Chinofanha kuti chitichikise semazvibabhedzo chekuti mitirango iyi iri unconstitutional. Mutongo werufu unokwanisa chete kungwesirwa pamunhu anonga apara mhosva yekuuraya munhu aine intention.
Mimwe mitongo inogona kupiwa vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu: kurambidzwa kuvhota kana kukwikwidza musarudzo kana kutorerwa ugaro kana kuti citizenship. Bhiri iri rapasa kunyange hazvo vanomirira mapato anopikisa vange vachiri pikisa zvakasimba sezvakaitika mudare renational assembly svondo rapera. Nengo yeMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora vaMorgan Komichi vati mutemo uyu unoomesera vanhu zvakanyanya uye unotyora bumbiro remutemo. Senator Kalipani Pogen vati bhiri iri haribvise zvirango asi kuti nyika inotinyanya kuomeserwa nekuda kwekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekutongwa nedemo. Asi Senator Angeline Tongogara veZANU PF vati vanotsigira bhiri iri. Senator Alice Chimbudzi veZANU PF zvakare vatsigirawo bhiri iri vachiti nyika dzekunze hadzifaniri kupindira munyaya dzeZimbabwe. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakaipa zvikuru.
Mukanzwa kuti senator wenyu wekuconstituency kana kuti website kwenyu wekuprovince kwenyu kana kuti MP akazvibvuma kuti bhiri iende pamberi, vabvise imwe election iyi, muise vanhu kuti chinhu chibviswe after my election, chivhitoe ne after the election. Ndozvinofanira kuti nevanhu kuti aiwa makatikanganisa moda kuchivharira panze kuchitaura nezvi zvinokoshera nyika. Izvi hapana kwazvinoenda izvi. Saka tirikumbira vanhu, please endai munovhotera. Mukanzwa kuti vanhu venyu ndovakavhotera bhiri, vabvisei.
Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi.
Sanctionary shanti kana kangerauya rinonorwadza ari kumusha pote pote kutodarika vari muparamendi. Saka iwe unopedzisira pamwe ratouraya nevanhu vari inosenzi hauna kusiyana nemhosva.
Vati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda vachinokumbira zvirango kana kuti nyika iomeserwe. Mutemo uyu uri kushorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nyika dzakabudirira. Vari kushora vanoti unoda kuti vanhu vasati bufu kana hurumende ikaita uori kana kutadza kutungamira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvenyika yeSudan zvinodarika zviuru 13 kana kuti 13,000 zvatiza kurwisana kunotyisa kuri kuitika munyika iyi pakati pemauto ehurumende nechikwata chemauto chakapandukira hurumende uye zvave kutsvaga upoteri munyika yakaganurana neSudan yeCentral African Republic. Vazhinji vevanhu vatsva vari kusvika munyika iyi vanhukadzi nevana. Matunhu eAmerica anodarika 12 aiswa pachiziviso chemweya wekufema wakasviba nhasi chitatu, apo hutsi huri kubva kumazana emoto iri kubvira kumabvazuva kweCanada iri kunanga kuchamhembe ashandura denga reNew York nemamwe maguta makuru. Nyanzvi mune zveupfumi mumatunhu ndinodzokorora, nyanzvi mune zveutano mumatunhu 15 kubva kuVermont kusvika kuSouth Carolina pamwe neOhio neKansas dziri kuyambira kuti hutsi huri mumhepo hunogona kukanganisa mweya wekufema zvichitadzisa mamiriyoni evanhu kufema zvakanaka. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi ane mukurumbira muSan Diego mudunhu reAmerica, amai Faustina Chitura, vatakura unyanzvi hwavo hwekutamba nevhu kuenda nahwo kuBulawayo, uko vakavhura purazi ravo rehukama iro vari kurima zvirimwa zvinosanganisira chibage, michero pamwe nemiriwo yakasiyana-siyana zvakafanana nezvavanga vachingorima mudunhu reCalifornia. Amai Chitura vanoti vakatambirwa zvakanaka chose nevanhu veBulawayo, uye sezita repapurazi ravo vari kurima hukama hwakanaka nevatengi. Pari zvino vane vashandi vane chitsama vari kuuya vachivabatsira mabasa akasiyana-siyana zuva nezuva. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita zvakare hurukuro naamai Chitura avo takambotaura navo muna 2022 tichitevera mabasa avari kuita kuCalifornia kuti tinzwe zvavari kuita kuBulawayo.
Inini kuzvino ndaa kuBulawayo ndakabva kuUSA muna November gore rapera 2022. Hukama produce yaakuBulawayo takatangira hukama produce kuno kuAmerica San Diego, saka tiri kurima kwese kuBulawayo neKusan Diego.
Makatanga kurima riini kuBulawayo?
Takatanga kurima muna January, ndikangoti after Christmas, tangopfuura Christmas muna December, vatatanga muna January. Tirikungorima zvirimwa sezvatairima tiri kuAmerica, fresh produce, vana makerotsi, chomoriya, maonyeni, maletisi, zvese zvakangodaro-daro, tichiri kungowedzera sekufamba kwatiri kungoita nguva nenguva. Saka tinongoenda tichirimo zviri seasonal futi zvinoenderana nenguva.
Makatambirwa sei pamakasvika muBulawayo?
Tiri kutambirwa zvakanaka munzvimbo yeBulawayo. Sekutaura kunoita zita redu ratoshandisa rekuti hukama. Hukama hanzi gasva unozadziswa nekupa. Saka muBulawayo takangosvika tichingoitawo hukama nevanhu muchipanana kudya muchifara, ndo hukama wacho. Saka munzvimbo yeBulawayo takasvikawo tikapinda. Tikatanga kutsvaga hukama ihwohwo nevanhu nevatotengesera mese hukama. Vanhu vakatitambira zvakanaka, and chinokonzeresa vajonga kuti hukama hwedu husimbaradzwe nevanhu ndekukunzira vanhu zvinhu zvakanaka. Tinoda kupa vanhu zvinhu zvisingaurayi vanhu. Ndiri munhu akanyanya kurerekera kuutano stereki, saka ndorima zvinhu zvangu zvisina mafertilizer, zvisinga spreiwe mushonga, ndichida kupa vanhu vangu, ndichida kuita hukama nevanhu hwakanakisa hune hutano. Saka tinorima hukama, hatingorimi chikafu chipi. Tinoti futi huku dzedu hatipe futi kana mishonga, tongotenga chicken feed yedu. Tatora chicken feed yedu tongosasa vana jinja negaliki chete muchikafu chehuku chedu. Huku dzedu dzinongobuda dzakadaro.
Tinoona kuti muchiri kurima kuCalifornia, muri kuzvikwanisa sei kuti kuCalifornia nekuBulawayo?
Tiri kuzvikwanisa pakuti kuCalifornia ndakasiya ndagadzirisa system yekuti vana ndo vakasara vachirima. Saka tinenge tichingotaudzana kuti rimai so, itai so, inini kuno ndaa kuita izvi, ndaa kuita izvi, ende tinongoda kungorima zvakafanana.
Saka zvirimwa zvenyu zviri kutambirwa sei?
Pa6 months idzodzi dzatarima idzi, aiwa nharaunda yaakutiziwa, ende vanhu vari kugashira chikafu chedu. Ende chandakatanga kuita ndechekuti ndaitora miriwo yangu ndichipinda muordinary, any ordinary person in the street, munhu ari mustreet, ndichivadzidzisa kuti aiwa mungangoone unge muriwo uyu umwari muriwo une zvakawanda une hukama mukati wekuti toda kudya zvinhu zvine hutano ndichiwadzidzisa zvese izvo.
Munozvipa sei nguva yekuti munge muchirima kwese kumusha nekuno kuCalifornia?
Iko zvine izvi ndinomboita 3 months ndiri kuCalifornia yangu waisama. Saka kutaura kunoku nditori ne 1 week nda muCalifornia. Izvozvi nditori busy mumunda so nekuti kuri busy stereki kana yasama.
Chotarisa nzvimbo yamuri kurima kumusha kuulawayo yakakura sei?
Purazi redu rekuulawayo pakange miri riri pa 30 acres. Tiri kunze kweulawayo mbichana vanoziva nzira inoenda kugwanda tiri kudhuze nekuchipangari pachipangari wildlife orphanage ndo padhuze nepatiri tine 30 acres asi handisati ndatomborima kuenda kwese kuri ikoko ndofunga izvi ndauda kungocover 2 acres badzi.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari murimi ane mukurumbira muSan Diego mudunhu reCalifornia muno muAmerica, amai Faustina Chitura vari parunhare kwakari kuCalifornia neStudio 7. Kana muri kunze kwenyika muine zvamuri kuita zvamunoda kuti vamwe vanzwe pano paStudio 7, tibatei paWhatsApp namba dzinoti +1 301 204 1165. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusoro vePremier Soccer League vamisa mitambo yese yemugungano iri kusvika musi wa 1 Chikunguru zvichitevera kurambidzwa kwevatsigiri venhabvu kupinda muNational Sports Stadium nemhaka yekushayikwa kwehutsanana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumutauriri wegungano iri Mzvare Kudzaibare rinoti vamisa mitambo iyi kubva nhasi kupa nguva kuti National Sports Stadium iyo isina mvura igadzirise dambudziko iri. Izvi zvauya mushure mekunge mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzare Eletani Ngomasha nhasi vazivisa kuti havachatenderi vatsigiri venhabvu munhandare iyi kusvikira dambudziko remvura ragadziriswa. Vanoziva zviri kuitika vanoti nhandare iyi yanga yave njodzi kuutano hweveruzhinji nekuipa kwaanga kwaita zvimbuzi uyezve nepekugezera maoko. Vaimbotungamira muchowani Stars uyezve vakambove mubati wehome weZifa Northern Region vaWarren kufandarerwa vanoti
situation here right now is too deplorable. Haitomboiti hapana mvura matoireti haafuki saka hazvisi kufamba.
Muzvare Bare vanoti vari kupawo nguva ino kuti huswa hwemunhandare iyi hugadziriswe mushure mekushandiswa zvakanyanya. Nhandare iyi haisi kuwana zororo nekushandiswa nezvikwata zvinomwe zvinoti Black Rhinos, Capes United, Dynamos, Herentals, Simba Bora, Yada neZPC Kariba. Muzvare Bare vanoti vari kutarisirawo kuti panodzoka mitambo nhandare dzeRufaro Stadium Nyamunga neSakubva dzinenge dzapera kugadziriswa kuti dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti pane zvichiri kuda kugadziriswa muRufaro Stadium vasati vashevedza veZifa nevePSL kuzoita ongororo yavo.
Taakuisa irrigation yepitch tobva tanyatsoigadzira kuti iti kwesere machanging rooms wokwanisa kutanga kupinda dugout tobva taigadzira. Once tagadzira izvozvo parking panze nemagetsi tiri kumarepair kuti vanhu vakwanise kupinda.
Mitambo yenhabvu yamiswa panguva iyo ngezi Platinum Stars iri pamusoro petafura uyezve iri iyo yakapedzisira kushandisa National Sports Stadium apo yakarova Yadha 1-0 nemuvhuro. Ngezi ine mapoints makumi maviri nematatu point imwe chete pamusoro peHighlanders iyo iri kutevera. Murairidzi weNgezi Techiwa Chiragwi anoti vachiri murwendo kusvika pavari kuda chaipo. Mitambo iyi yamiswa paine mutambo mukuru pakati peCapes United neHighlanders. Muna 2020, Confederation of African Football yakarambidza nhandare dzose dzemuZimbabwe kutambirwa mitambo nedzimwe nyika nezvikwata zvekunze nekuti hadzisvike panotarisirwa kuti patambirwe nhabvu yepamusoro-soro.
Tinotenda Kariati vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum apo nhasi tiri kuita hurukuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Anokoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nekusemina Praxidis Jeremiah.
Soku hizika disenda wa VOA Ndebele.